Iye zvino izvi kwapiwa vashandi vanopfuura 100 matsamba emasuspension vachipomerwa mhosva yekunzi makarovha basa kubva musi wa 4 July kusvika musi wa 10 July anova mazuva vashandi avanga vari pastrike vachisusumwa nekusaibhadharwa kwavo.
Tinoona kuti danho iri riri kuuyawo panguva iyo imi sevashandi vanga vachiri pamabasa makanga mapawo kanzuro yechitungwiza mazuva matatu ekuti inge yadzora vashandi vayakamisa mabasa. Zvakamira sei panyaya iyoyo?
Hongu, ini ndiri kutaura saacting secretary ndinyakunyora tsamba iyoyo ndichipa notisi kuna vamakunde tikatopawo makopis masisi kuna DA wenzvimbo, provincial administrator, resident minister, zvichikwira zvakadaro neprotocol yehurumende. Takavapawo notisi iyoyo yekuti tapa vamakunde tsamba yekuti vadzore pabasa kana kuti vareinstate muchirungu vamiririri vedu vakadzinga zvisiri pamutemo, tichivakotera section iri mulabor act yedu kuti vakasuspenda utungamiriri hwedu vaine chinangwa chekuti vashandi vashayi vamiririri vawane kuvictimiza vashandi mumabasa avo.
Saka kanzuro yateerera here zvamakanga mavapa izvi?
Zviri kuitwa zviri kuratidza kuti kanzuro haina kuteerera zvatakange tavapa, nekuti dai vanga vateerera vanga vadai vasina kususpenda vashandi.
Saka matanho apa amuchatora tichiona kuti kanzuro haina kuteerera chikumbiro chenyu ichi?
Izvozvizvi nhare yangu iri mushishi mukati mekurisivha mafoni nevamwe vari kutouya izvozvi pahead office pandiri vachiva kuzondiaprocha vachiteedzera kuti isu hatisi kudzokera kumashure, tiri kuramba mangwana tichiuya vasara ivavo vanenge vasina kupiwa matsamba tiri kuya pano kuzoratidzira nekutsutsumwa kuti tinoda mari yedu.
Pane zvamuri kuitawo here zvekuti munge muchitaudzana neutungamiri hwekanzuro pamusoro penyaya idzodzi?
Ndingangoti vamakunde munhu akaoma mwoyo asiri kuda kutomboona mushandi, because last time patapedzira kusangana navo vaitotaura kuti handikosori mari, I don't cough money, saka handitombodi kutaura nemushandi. Zvinhu zvinova zviri kutikatyamadza chaizvo kuti vamakunde vangataura kuti havadi kutaura nemushandi ivo vaine 15 months salary arias dzemushandi. Mushandi ari kushanda mari iyoyo vachitora mari vachidya nemhuri dzavo.